A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 9th, 2019. And this is Live Talk at Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the government's shutdown here in the United States.
In the United States politics, a government shutdown occurs when Congress fails to pass sufficient appropriation bills or continuing resolutions to fund federal government operations and agencies, or the president refuses to sign into law such bills or resolutions. In such cases, the current interpretation of the Anti-Deficiency Act requires that the federal government begin a shutdown of the affected activities involving the furlough of non-essential personnel and curtailment of agency activities and services.
About 800,000 government workers are not being paid as the shutdown enters its third week, the second longest ever.
When the United States sneezes, the whole world catches a cold, so goes an adage. The world, including Zimbabwe, will eventually feel the effects of the shutdown.
And tonight we are discussing the effects of the shutdown.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo emsakazweni lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum asixoxa ke ngodaba lokuvalwa kwengxenye kahulumende welemelika. Phansi komthetho welemelika nxa be uhulumende singathi thina ama senators amalunga esenate nxa bengavumelananga ngokunye ukuyaba kukhulunywa ukuthi kufakwe kuluhlu lwendleko zikahulumende kuyavalwa inhlelo zikahulumende njengalokho kwenzakeleyo siyabona ukubana ke okubangele ukuthi kuvalwe okwakathesi ukuthi umongameli Donald Trump uthi yena akufakwe $5.9 billion eyokwakha umduli lo ozavala ke umngcele welemelika leMexico. Umduli lo ke ukukhanya wakhulunywa kakhulu phambilini kokhetho olwangenisa ke umongameli Trump ukuthi abe ngumongameli. Yikho ke ama-Democrats akulibandla eliphikisayo bathi bona udaba lolu aluqakathekanga kakhulu kanjalo ukuthi kuze kuvalwe uhulumende. Kodwa ngakelinye icele umongameli Donald Trump uthi yena nxa i-5.9 billion lei ingafakwanga kuluhlu lwendleko ibhajethi yalo umnyaka uhulumende kasozavulwe. Izolo ntambama sibonile ke umongameli Trump efaka ke izizathu zokubana kuyini akutshoyo ukubana uhulumende angavulwa nxa imali le ingafakwanga i-$5.9 billion. Ngemva kokwethula ke imbiko yonale, inkokheli yama Democrats unkosikazi Nancy Pelosi lomnumzana Schumer bahle bafaka ke eyabo imbono besithi hayi thina sithi akavulwe uhulumende engavulwa bese sikhulumelana ngodaba lomduli lo uhulumende kodwa evuliwe ngoba sikhuluma nje kulezi sebenzi zikahulumende ezifika zona 800,000 ezingaholiyo lezi zigoqela ezisebenza emngceleni okuthiwa zona yi-TSA, labo ke ngabakhangela behlola ukubana akula okungayisikho okungenayo elizweni kumbe okuphumayo, okutsho ukuthi kungagcina ke kufaka abantu engozini. Baningi nje abangasebenziyo ngenxa yalolu hlelo lonalolu olwe-shutdown, okubalisa nje lezinye izisebenzi zethu konapha kwele Voice of America. Mr. Wande.
Nasi tinoda kutarisa zviri kuitika muno muAmerica, nokuti nyaya iri kuitika yako zvinezvi inogona kubata dzimwe nyika mushure memazuva akavati masvondo mashomanene ari kuuya. Hurumende yeAmerica iko zvino pari zvino yapinda muzuva rech19 mamwe mapazi ehurumende avharwa pamusaka pekuti hapana mari. Kushakwa kwemari uku kunobva mumaitiro avanoita basa ravo rokutonga, rokuti president pachake hasi iye unobata mari achiita zvaanoda nemari iyoyo, asi kuti inenge ichitenderamwa pakati pemakurukota ake, pakati pebato riri kutonga nebato riri kupikisa. Vese ava vanofanira kutenderana pamabills anenge anyorwa achisainiwa napresident. Vakakonana pane nyaya dzakaita saidzodzi, zvinoreva kuti mari yehurumende haizoburiswa ichipiwa hurumende kana kuti president kuti agovere kuma departments akasiyana-siyana muhurumende make. Saka ndiyo nyaya iri kunetsa iko zvinezvi. Haasiri ose zvavo mapazi akavharwa, asi mazhinji acho efederal government ari kunetseka nenyaya yekuvharwa kwehurumende uku. Izvo zvinoreva kuti mamwe mabasa vanhu vanoshanda asi vasingabhadharwe vachazopiwa zvavo mari yavo kwava kumberi ikokoko kana vachinge vatenderana. Vamwe vanotonzi vasauya kubasa zvachose. Saka takatarisana ne takatarisa vanhu vanosvika mazana masere zviuru mazana masere zvevanhu, ndizvo 800,000 employees, more than 800,000 employees vari kuafektwa nenyaya yeshutdown iyi. Izvi zvinoita sokuti kuda pamwe ndizvo muAmerica badzi, asi kuna mamwe mapazi anoita anobata nyaya dzinoafekta mabhizinesi ari kunze kwehurumende nezvimwe zvakadaro, zvinozokonzera kuti zvisvikewo kune dzimwe nyika dzisinei neAmerica. Saka toda kuti titarise hedu nyaya iyo tione kuti matongero avanoita hurumende dzavo, mafambisiro avanoita hurumende yavo, nezvinogona kuitika kune dzimwe nyika pamusana pokusawirirana kwavanenge vaita, ndo zvatoda kuti titarise tione kuti vanozvifambisa sei. Varipo vamwe vanoti hurumende dzemuAfrica dzinogona kudzidza zvinhu zvikuru panyaya iyi, nokuti zviri kuitika izvo zvinoratidza kubhalansa kwakaita utongi hwejekerere muno muAmerica, kuti kana vari vesenate vari voga havagoni kuita zvinhu pasina vamwe vehouse of representatives, havagoni kuitawo zvinhu zvimwe vari vega pasinawo president. Saka madepartments osaya anofanira kushanda pamwe chete achitenderana kuti zvinhu zviende mberi. Ndo nyaya yatoda kutaura kuti zvitisvike pakadaro apa pakuvharwa kwamamwe mapazi ehurumende, inyaya yekuti vaTrump vari kuda mari inoita $5.9 billion yokuti vavake mudhuri pakati peAmerica neMexico. Chinangwa chomudhuri uyu vanoti ndichokuti vanhu vasina mapepa kana kuti mvumo yokupinda muAmerica vasapinda, kungopinda avo vanenge vane mvumo yokuti vapinde munomu. Ndo pane nyaya ipapo maDemocrats vanoti aiwa, nyaya yokuvaka mudhuri hazvindirani nezvakamirirwa neAmerica, tingakwanisi kudaro. Saka pana makakatamwa ipapo, vaTrump vakataura neZuro vakangoomesa musoro panyaya iyoyo, vanoti vanoda mari iyoyo kuti vavake mudhuri, maDemocrats vakaramba. Nhasi vachaita zvimwe musangano kana kuti vari kudoita musangano iko zvino pamusoro penyayo tichanzwa kuti kuda pamwe tisatapedza chirongwa chino pane chimwe chinenge chabuda pazviri asi maminitsi mashomanene apfuura vatrump vavaona vari patv vachiti vangangodeclare state of emergency inozoita kuti vakwanise kusateerera zvinotaurwa nevamwe vese vangokwanisa kutora mari dziri kumauto vachienderera mberi kuvaka mudhuri wacho ndiyo nyaya yatiinayo yatoda kuti titarise nhasi zvikuru sei kuti isusu vokune dzimwe nyika tingadzidza chinyi pamaitiro avari kuita uyezve kuti chii chichabuda apa chinogona kuafekta dzimwe nyika dzisiri muno muamerica.
Yes, Mr. Wande, we have our first guest, Professor Elliot Masocha of DeFry University in Ohio, right here in the United States. Welcome to the show, sir.
Thank you very much.
Yes, sir, we are talking about the shutdown. Now, can you just give us a brief insight of what this is all about? Because when we talk to people in back home in Zimbabwe, they are asking us, what do you mean shut down? How can a government shut down?
Yeah, it's quite an interesting thing to know or to be told that the government has shut down. You just think of a shop or a store or a bar which can just be closed down and then people walk away. Mm-hmm. So, Professor Masocha, in whatever language you please, can you give us, a little bit of background? Kuti nyaya iyi kana kuchinzi kwaiti wa shut down mu America zvinoreva chii?
Well, thank you so much for having me. If it is say that the government has been shut down, it means that there is no longer money to operate some government departments. For example, in the United States here, there are many departments that comprises the government. For example, the Department of Immigration, it also has its sub departments as well, like the Customs Department, and also we have other departments like the air traffic controllers, those who control flow of planes in and out of the United States, and border agencies and many other things, and national parks as well. So there's no money for that. And various departments of the government have to allocate money for such departments and many others to operate. So that is exactly what it means for the government shut down. It's not operating, right? It's those essential people, essential employees like immigration, it doesn't mean they're not going to be required to go to work. Constitutionally, they are supposed to go to work, but they won't be paid. And the first check they will miss is tomorrow or Friday because there is no money. But then others who work in national parks, for example, if I'm going to give an example of Zimbabwe, the national parks like Wanga National Park, and many other national parks, they won't be going to work at all. The national parks will be closed, and you'll see that, trash, Kanari Mararaya, Ngachingu Ungana, Abanu Anengu Achipuro Onoko, nobody will be able to clean the national parks and serve people. So some departments of the government of the United States are shut down. Even if employees are going to work, they are not paid. So that's what it means. There's no money to run those few or many, about 800,000 employees of the government are not paid at all.
That's the population of some countries. That's a large number of people. Professor, can you tell us how does this happen? Didn't they see it coming that by such a date or month or week they will have run out of money? They could have maybe made arrangements prior to the expiration of or running out of the money. Why do they wait until the money is no longer there to start squabbling about these bills and discussions and everything? Why do they wait until the last minute?
In actual fact, they did not wait. They have been negotiating all along. And, you know, what has happened now, what is happening right now, the government shutdown, it's a result of disagreement. Out of all those arguments they had been doing, they knew money was going to run out by this particular date, and they had been negotiating, and the president has given a condition way back last year that he is only going to sign a funding bill that has, that includes his wall, or, you know, over 500 it's $5.78 billion. And then the Democrats, who have now taken control of the House of Representatives, even before they have taken control, they were saying there is no money for the wall. And because, as the world can remember, President Trump was promising Americans that the wall was going to be funded by Mexico. So now he's changing and saying, oh, absolutely now, you know, I'm asking this money. And he has been, you know, saying that last year prior to the shutdown, that now he wants American taxpayers to fund the wall, and money from Mexico will eventually come from the NAFTA agreement, and so on and so. So he has been changing his position, so they have been arguing all along. If you remember, last year when Democratic leaders in the House and the Senate, they went to meet Trump, you know, on a couple of occasions, they have gone to meet Trump, the president of the United States, and other Republicans, talking about that. So they actually did not wait, you know, and started to squabble after the funding has run out. They have been talking. They have been arguing. So that's the case.
Mm. Yeah. So just one last question before I hand you over to Mr. Gandhi here. What's to be done? And how soon can this be resolved?
I think whatever can be done should be done right now, because people are suffering. The American economy is suffering. What needs to be done, what I suggest and what I support, is that let some money be allocated without the border war funding, such that the government will open. And then there will be arguments for as long as it takes for money for the border wall or border security. So that's what I think, because it's going to affect all of us. And knowing that the American economy is the one that also affects the world economy or controls the world economy, it's eventually going to affect the world as well. The air traffic, it's the air traffic controllers are complaining. And those are, you know, planes that fly in and out of the United States, and we heard that a lot of them are calling off sick now, not being able to go to work. And that's affecting the flow of people in and out of the United States, and that economy itself. It's an economy. So we should not wait until a disaster happens in sensitive areas like, you know, airports, and then we'll start to fund that. So there should be an agreement now, and I'm happy, kind of delighted, that the Republicans who control the House of Representatives, you know, they have agreed that they are going to pass a bill in the House of Representatives and pass it on to the Senate that does not have funding for the wall, such that the government is going to open right now.
Mm. Professor, please stay on the line. We are coming back to you for more assistance in this matter. We'll be back with you in a short while. Please stay on the line.
Okay, yes, Mr. Wande, I understand we have a caller.
Yes. Muripa Runarere, Muripo.
Muripo.
Tirikutaura nani?
Murikutaura na Charles.
Na Charles. Charles, tibatsirewo nekuona kwenyu mukoma, Charles.
Madi.
Tibatsirewo nepfungwa dzenyu.
Panyaya dzeekonomi.
Nyaya tiri kutaura iyi, hamuna kunge maziva kuti musoro wenyaya ndopi?
Musoro wenyaya wacha ndamunzwa.
Oh, aiwa, tiri kutaura pamusoro pekuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica, kuti zvichafamba sei uye zvinoafekita vanhu sei vari muno muAmerica nevari kunze kweAmerica. Ndiyo nyaya tiri kutaura.
Oh, you need to know affect it because the Taiwanese kuti
Tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Pane zvimwe zvamungada kupamidzira? Aiwa, tinotenda mukoma Charles. Ndiyo nyaya iri kuitika kunoku. Ko nyaya yokuti mutungamiriri wenyika anogona kunyimwa mari nehurumende yake kana kuti neparamende yake, munoiona sei? Zvingaitika here kuZimbabwe izvi?
Handifungi kuti zvingaitika munyika yedu.
Sei muchidaro?
Zvinhu zvinorema zvikuru kuti zvingaitika munyika medu.
Saka chamunoona chinokonzera izvozvo chii kuti zvisaitika munyika muZimbabwe?
Chinokonzera izvozvo kuti zvisaitika muZimbabwe inyaya dzekuti munyika medu muya hamuna kugadzikana, mune makazara huori, nyaya huori husikadi kuti huri kuramba huchingoitika, husikadi kuti hupere. Ndo zvinokonzera kuti zvinhu izvozvo zvisaitika, zvisafamba negwara rakanaka mukati menyika yedu.
Hai, mukoma Charles, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Tinotenda nokutitsigira kwamunoita.
Ndizvozvo.
Okay. Right, maybe you can go to...
When I was about to ask Professor Masocha, he read my mind, read the question on my mind. I was going to ask you, Professor, about the short-term and long-term effects of this government shutdown to other countries, namely Zimbabwe. How are they going to feel the effects? We know that when the United States sneezes, every country catches the cold. So can you just give us a highlight of which are the short-term effects of the shutdown?
Currently, I don't see any short-term effects to the majority of countries, especially small countries as Zimbabwe, as such. But long-term effects seem to be coming, because I think Zimbabwe and many other countries, they get a lot of foreign aid from the United States of America. At many other countries. And I don't think America will have, at this point in time, the luxury to allocate such type of monies. There may be monies for HIV/AIDS and other programs that have been funded by the United States. So that is going to be, there are going to be some breaks into funding such programs as well to Zimbabwe, but the short-term effects may not be felt right now, as also they may not be short-term effects in the United States right now, because people have, the first check that is going to be missed, by those people who are affected by the shutdown will be tomorrow, Thursday. So for now, it's too early to predict any short-term effects for a country as Zimbabwe and many other countries. But in the long run, that may not be, that too far. There will be effects, and that, effects of the whole world's economy may also come from the strength of the United States dollar itself, knowing that the United States dollar is the world's trading currency. If it loses value, then it will mean countries like Zimbabwe and other countries will need more U.S. dollars to buy, commodities like petrol and diesel out of the country. So that's pretty much coming, because this shutdown is going to definitely affect the performance of the United States economy. And when we talk about the performance of any country's economy, we're also talking about its current as well.
Yeah, what about, things like visa applications and stuff like that?
Oh yeah, that has been, the problem under this current government, is we have all heard about, their views on immigration. It hasn't been easy for people to get visas to visit the United States of America, or maybe to come for any other business like going to school. So, with all the talks against immigration you know, in most cases, it's illegal immigration, but also it touches legal immigration as well. There are going to be demands for a lot of you know, things in order to fulfill the requirements of getting a visa, or just people are just going to be rejected at all, you know, to in terms of getting a visa. Because one thing that listeners should know is that the problem with American immigration is not only the southern border with Mexico and the United States. Absolutely not. Legal immigration itself, as I was reading yesterday, in the past 12 months, over 704,000 people, immigrants who came to the United States of America with legal visas, they overstayed. They did not go back. They are now illegal immigrants. And that alone is going to make the United States, you know, tighten visa requirements for anybody who wants to come to the United States of America.
Yeah, that's interesting.
That's a very large number. That's a very large number. Professor, I would like us to look at the heart of this whole problem, which is the wall. And the reason being offered is that there are a lot of illegal people crossing through the southern border. Where does this leave asylum seekers, legitimate asylum seekers? Is there a problem that most of the asylum seekers are coming from the southern border? What if the people were also coming from the northern border? Where does this leave legitimate asylum seekers?
Yeah, this is going to make it very difficult for, you know, legitimate asylum seekers to prove themselves that they are really legitimate, because, you know, they're going to be caught in the crossfire now, where they are just going to be, you know, blanketed as illegal immigrants, as people who are faking refugee status and all sorts of things. Because that is exactly what is happening. If we look at that caravan of immigrants, you know, as they were being analyzed, who are they and sorts of things, some of them decided to go back. And yet they've been claiming that they are asylum seekers, and you know, they are being, you know, prosecuted where they are coming from. And then when they found things to be tough, they went back. So that is going to be the suspicion, you know, to everybody who is going to claim to be a legal asylum seeker, the seeker, that absolutely not. You know, you can actually go back, because immigration in the United States has been toughened. And it will continue to be toughened, according to my predictions here. I don't think there is going to be any time where they are going to loosen it, because it's a problem that has gone on for a very long time. You know, our borders, not only the southern border is broken, but the borders of the United States, where even if you come through the airport, you know, at the current point in time, you can actually decide not to go. So the legal asylum seekers are going to find it difficult as well. They are going to be caught in the crossfire. No matter what, they have to, you know, prove themselves far much more than ever before, which may be impossible for some, because they may have, you know, left their countries running away without any documentation that would be required to prove their case.
Mm. Thank you, Doctor. We'll come back to you again. I hope you can stay with us.
Yes, I can.
Yeah, we are coming back to you in a few minutes. I think we have another caller, Gwende.
Yes. Hello.
Hello.
Yes. What language do you want to use?
Yeah, I'm speaking Shona.
Okay. Makadiko.
Chinsimba magatsimba zenyu.
Bawande.
Bongo.
Tiudzeja munofunga unenyai.
Hongu, ini ndiri kuedza kuti ndichiteerere nyaya yekubvira pakutanga ndichinyatsoguna kunge ndanga ndisinzwa rubvira masure ndichinzwa nenyaya yavatrump iyoyi. Asi ndichiona chaizvo kuti dai tiri semuzimbabwe hatinge afunga kuti tingazvitambiri zvakadaro izvi. Zvinoparadza nyika kavakomana.
Zvipi zvamunyika
yedu tingafunga zvakadaro
zvinobva
zvaparadza
nyika. Pamsorei. Mati zvinoparadza nyika, mutarasika ipapo. Mati zvinoparadza nyika ndezvipi zvatisingakwanisi kutambira muZimbabwe?
wana already economically ma sections is under paralysis. I need to paralyze. Masikta zakawanda inika. Mari wana bila mari kwa hizi nagungu senza pasina mari. Munaona kuti mnyesa kugara kwa kiku upenyu wake muna nanda mari yane sinzira jisandisa. Tukisimufona zikare kuti tili isu manji paka shaya mumu na anesi mbari pambiri. Nazashika pakuti za oma. Anu guna kutili anu anuita kuti njifami. Shumia Trump chukona simbawa naru.
Matongero a inyika yacho kauti system yawe ya wando shandisa njiyo kuti mapazi hawa ari matatu anofanira kuirira na nguva dzese office ya president senate ne house of representatives saka vanofanira kuirira na vese vachitenderana bili risati ra signwa na president. Saka kana risati rasainiwa vachikakavadzana kudai. Imwe munoona sokuti zvakaipa here zvekuti vanyatsonzwisisana vadhile nenyaya yacho vachiongorora vachitarisa kusvika vawirirana. Munoona sokuti zvinhu zvakaipa izvozvo. Munongoda kuti president angoti ndipe iyoyo mari oshandisa madiro asina mvumo yavamwe vaanofanira kutonga navo.
Mapresidenti haambo wangisika pakadaki kunguta nungu nukura mara chungu chanta za anuda. Chungu ya zidu. Ivano tumbuki, mari hindi ni machanyozi kukizu guno tino usika kundia kukutuwa ya kushani kwa mwenye zinika. Iyo waka wanita mamitini za awari matatu. Ukone wakuyo na chinchume chete unai zinu za para tenika. Panofana kuzunzinga, tisi nda itino uzi president vanu chukudii. Kuita kuti zinu zifambi za mira za ramba uzifambi. President ikuni sikuwa kundinjozi za kaita zaresi. Iye ni masimba haki manja kwa wanti za ramba za kaita.
I'm going to go to the economy. Why do I need to cut me in share with some jewelry? Quizzes that had the need with some jewelry teaching in the room cut me in the game. No, Arkusha is what Simba means. The opposition always do like a character. You know, Vinji does in which Zingo teaches one day over Chow. That's one day.
Chikuona chaizu kuti aisi nungu nukura mari yacho ino tunugara wafuti msangano ma meetings au avani tanga wa gara wato uronga chimchakadaru kuti chibudiri dai vai nungu nukura mari na saka tinga zinziza anungu datu waiti aizi hita ndia akabiswa ye Mugabe aika za anuda zini chukua nchi Mugabe ni uyu kungu saura zili kwa chinungu itakuisi kwa sumpata wana ufanana chukua nchi uyu arigutu respect ya kana zvaanenge achifunga anotonopa zvogarirwa pasi zvokurukurwa nezvazvikanzi zvabudirira zvoitwa zvakawanda chaizva muri kuona kuti hazi kufamba because haasi kungonokora mari achizviita arikutanga ati ngazvipindiswa meetings zvokurukurwa nezvazvobudirira muzviona zvaakuimplimendwa manje
ehe haya tinotenda zvikuru nemashoko enyu tinotenda zvikuru ehe
tinotenda zvikuru chaizvo
Professor Masocha Professor Masocha
handiripo
manzwa kazvatorwa nomwe anoti va Trump vari kuedza kuita zvinhu zvakanaka izvo zvokuti vamwe maDemocrats kauti maRepublicans havadi president ndo anofanira kuva munhu wokupedzisira kana ava vanhu vakonana pachavo kuda pamwe mukatitsanangurira kuti ndizvo here kana kuti haiwa zvakasiyana
Yeah, ndanzwa mukoma vachitaura pfungwa dzakanaka dzimwewo pfungwa dzinoda kuti tirayirane tidetserane papapo pavanenge vachitivo sehurumende yekuzimbabwe mukaona mari yobuda vanenge vatoitawo misangano yavo kuti mari ibude iyoyo asi ndofunga mukoma ava chavanokangamwa ndechokuti misangano inenge yaitwa naPresident weZimbabwe kuti awane mari nokushandisa zvaanozoita izvozvo inenge yangoitwa vari pachavo ivo vebato rinotonga handiti munoona zvino zvokuti kana vebato risingatongi veMDC vachiona zvinodirwa mari zvacho naPresident wedu wokuZimbabwe zvisina musoro avanenge vasiri mumameeting iwayo zvinozoita kuti kana ivo vapinda mumameeting acho vakatora mari vakaishandisa nenzira dzavavona dzakanaka havadzoreki nyangwe nzira iyo isina kunge yakanaka ndo patinozoona maekonomi edu isuwo kuafrica kwese including zimbabwe yacho achidonhera pasi kudarika ikonomi dzeamerica yacho inoita makakatano atinoona ipapa saka ndoda kuti mukoma havavoni kunaka kwekutongwa kwenyika dzeamerica nokutorerwa masimba kwapurezidendi asanguva iye mutungamiriri unoti iye ndine simba kana zvakundikana ndotora mari ndovakamudhuri apa vamwe vachiti aiwa vanhu vari kupinda muno munyika yeamerica havangopindi chete napamudhuri chete vamwe vacho vanopinda napamaairport chaiwo saka tichavaka here mudhuri iwowo paairport izvi zviri kuta nharo dziri kuitwa dzimwe idzi ndodzokungoti purezidendi vomuno vakapromisa vanhu pavaikambena paya kuti ndichavaka mudhuri uchange uchizobhadharwa nenyika yemexico kuzvino nhasi zvaita sei nyika yemexico yacho iripo vachidii kupuwa mari ikoko saka ndoona sokuti matongerwo anoitwa nyika yeamerica haanyanyi kuuraya ikonomi yenyika yeamerica kana ufumi hwenyika yeamerica kudarika matongerwo anoitwa nyika dzakaita sana zimbabwe dzedu idzo zokuti purezidendi wedu unongoita mameeting ake navanhu vake vepati yake vaanoziva kuti havamupikisi kunyanyanyanya nokuti vanotya kudzingwa mupati sezvatakaona zvichiitika una hakuna munhu unodzinga mupati
yes mazvita profesa mvomira mbichana tichine mumwe mubvunzo watoda kubvunza pano ari parunharapo makadini henyu
No, the caller seems to have dropped the call.
Oh,
yeah, so balaleli lamhlanje ke sikhuluma ngokuvalwa kukahulumende weMelika ecingweni lapha si lomhlonishwa wethu uProfessor Elliot Masocha usebambeke indaba ezehlukeneyo esichasisela ke ukubana udaba lolu luzagcina luthinta amazwe amaningi abalisayele eZimbabwe ukhulumile ke ngokubana njengoba ilizwe leMelika liyilo elilemali esetshenziswa ngamazwe amaningi lamanye angalisebenzisa imali yakhona kodwa imali yakhona iyasetshenziswa ukuthi ibe yiyo eyokuthengiselana uthi yena ke udaba lolu esilubonayo lapha lusenzakala kweleMelika luzathinta amazwe amaningi afana leZimbabwe ikakhulu sikhangela khona lokhu kubana idola lingayehla isisindo leZimbabwe layo izazithola isisengozini yona leyo kuthi ke kulezinye njalo indubo ezibalisa ke ukubana abantu abaya bebefuna ukubuya ngapha kwele Melika ukuzavakatsha kumbukwenzani bazazithola besebenzimeni ngoba izisebenzi eziningi ezikahulumende kazisebenzi sikhuluma kanje ezinye ke ngezisebenzayo kodwa zingatholi iholo yiko ke okwenziwa i-shutdown le okuthiwa i-shutdown ngesilungu sibe sikhangelele njalo abanye nje abahlonitshwa kodwa hayi incingo zingani ziyasikhathaza kodwa ke lilakho lani ukuthi lichaya ucingo lisibuza ke libuza ukuthi udaba lolu luza luthinta njani lina lapho lingalikhona lingaya lisekhaya eZimbabwe kumbe amazwe achiyene omhlaba Mr. Wanda
Tirikuona mangu ma message ari kuya arubva ku tereri na vamwe vari kutandirana nesu pa Facebook vakuna Nicodemus Matariro, Emmanuel Nyakonda, Nyaradzo Bunu, Amon Dongo, Billy Mushungulwa. Vesa vari kuti tirikutarisai vari kureva nzvimbo dzakasiyana siyana kwavari ku tarisa chirongwa chedu vari saka tinotenda zvikuru kuti muri kutandana nesu tinotavo kuti dene muchikwanisa kuti mutifonere kuti tigonzwawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi inoita senyaya zvayo iri kure asi haisiri kure zvikuru nokuti tikatarisa tinoona kuti zvinhu zvinoitika muamerica zvinowanzoda kutatarika zvichienda kune dzimwe nyika dzakati wande and pamusoro pezvo kutarisawo kuonawo matongerwo anoitwa dzimwe nyika kuti vamwe vanotonga nyika dzavo sei iko zvo zvitanga takateerera tichidzwa koma vafuna vari kuhatfield vachiti zvinoitika izvo hazvina kunaka nokuti president unofanira kupiwa simba rokuita zvaanoda kutungamirira nyika asi vana mazvikokotavo munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti aiwa hazvifaniri kudaro president unongova mutungamiri asi unotonga nyika nevamwe nemamwe mapato pamwe chete kuti zvinhu zvifambe zvakanaka saka ndiyo nyaya tiinayo kana muchine nguva munogona kutifonera tigokufonerai kuti tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi Professor Masocha kana makatarisa nyaya yose iyi tikamboipatsanura tombotarisa panyaya yomudhuri unoda kuva kwauyu pane chikonzero here kana kuti justification pane chikonzero here yokuita izvi
chikonzero chiripo asi chinenge chisina kunyanya kukura and tikatarisa isu vanoongorora chikonzero chacho chachiri chokuti kuri kupinda vanhu vakawanda vari kupinda zvisiri pamutemo kuborder reMexico neAmerica izvo ichokwadi asi vanonyanya kuongorora vari kuti aiwa vanhu vari kupinda vacho vari kuita vashoma navashoma vari kupinda mazuva ano vaakutya kupinda zvekare kwakaiswa masoja akawanda ikoko vanhu vaya veborder security vakawanda variko ikokoko saka pfungwa dzina president weAmerica president Trump dzokundoda kuita national emergency ndiwane mari yokuti masoja avake handioni zvichibudirira nokuti manhamba savanhu vari kupinda naikoko oda kuiswa woo ikoko vari kuita vashoma vachiita vashoma kudarika mamwe makore apfuura saka chinozovasunga ipapo ndechokuti vakaita emergency idzodzo dzokuti national emergency vochiwana mari namasimba enational emergency avaita idzodzo ndechokuti vanozonzi inogozoita national emergency sei manhambes acho avanhu aakudzaka tikatarisa gore rakati kutarisa gore rapera chairo namamwe makore ayo tirikuona manhamba anga akatowanda avanhu vari kuda kupinda zvisiri pamutemo takuzvikombeya nevari kuda kupinda saka chikonzero chacho
Professor mira pane umwe ari parunhare tinotya kuti pamwe foni yacho ingakata tigodzoka kwamuri makadini parunhare apo
ndavapedzawo kutaura
makavateerera
ndakavateerera
mazvita henyu Professor zvanzi nda henyu mberi mupedzise mhinduro yenyu
chiripo hachina kunyanya kukura chokuti paitwe mudhuri ikoko nokuti sokuziva kwedu zvi tinoziva kuti vanhu vacho vanogona kuchera napasi pomudhuri saka mudhuri wacho ukavakwe vanozviongorora vanoti akura shamari vanhu ava vanogona kusangopinda nopano mudhuri veinda zvenokumwe kana kunyanza uko kovaya tozotizve kovaya vaya vanopinda napaairport vaya zuva nezuva kunonzi at least 40% sama illegal immigrants vari munomu vanopindana pama airport ne passport dzavo na mavisa avo vorega kudzokera saka pa airport pachava kwa mudhuro rudzinyi kurovhara izvozvo saka zvomudhuri izvi ndezvokungoti mukuru wedu vaTrump vakapromisa vanhu vakavavhotera vachiti vachaisa iyoyo asi vaipromisa kauti ichaitwa na Mexico ike zvino pamwe vosvoda kuti mudhuri uya uyu unogona kukona vavakwa ndichiri pabasa ndigokona kuvhoterwazve pana 2020 apa zvosvika saka vaakuti chindipai mari chikonzero chomudhuri chaicho chinogona futi chikonzero chomudhuri kwavapo vanhu vakotozoruza mabasa vaya vachishanda kumabhodha ikoko vanenge vachagodi kana mudhuri wavapo saka zvinobata zvakawanda apa zvokuti kuda president vanongoda kuti ichi ndo chikodzero chamakandivhotera saka ndoda kuchiita chete chero chichipruviwa kuti hachina basa rakanyanya rachozonyanya kushanda
aiwa mazita rekatinza ava vanga vakakuteererai vanga vachida kunzwa zvamuri kutaura tinzwe kuti vanoti chiwo nenyaya iyi muripo parunare. Hello, muchiri parinare here?
I think he dropped the call.
Oh, yes. Same. We should have conveyed the that the caller wanted to listen
to listen. Yeah,
then respond.
Yeah.
But anyway,
yeah, so Professor Masocha, from what you can see about this shutdown, do you think that it's a lesson that other countries like Zimbabwe, I mean, in terms of democracy, what can be the lesson here?
I think the lesson is that can be for countries like Zimbabwe is that this is the best way to run a government, to include the opposition as well. Because the party that will be in power on its own, I don't know how effective it is going to be, knowing that politics in developing countries, especially Zimbabwe, it can be termed as a politics of fear, where those people who are below the president will be afraid. But if we include opposition members as well, like the MDC, in all the decisions that may be made, or the dialogue that the MDC president Chamisa have been calling for, I think our country may end up going into the best direction. That's my prediction. The best direction.
Thank you. You think like in this case now the Democrats are the majority in the Senate, do you think that this shift also shows something which we don't have in other countries like Zimbabwe, for example, where the ruling party is always most of the times the majority in parliament? So in this case, we've seen this shift. What can you tell us about that?
I think when I look at the majority of the ruling party in Zimbabwe, in some cases can be called the majority in courts. If we are going to look closely into how they managed to be in the majority. It's kind of tricky here. I don't know how I can express it, really, that, I don't believe in the majority, just especially in decision-making, that, they are the majority. Some are in the majority that we think members of MPs in Zimbabwe, they are in the majority, but exactly what they want to be done, they are afraid to say it because of the powers of the president, who can actually dismiss somebody, expel somebody from the party, or maybe the party has the power to dismiss somebody from the party. So just the fact that they are in the majority, it doesn't mean that they really, are working with the belief, they're expressing themselves freely, what they feel like has to be done. That democracy is not there. We look at the United States, you'll find that members of the same party with the president, they can go all the way out to criticize the president in public without any fear or favor. And we don't have that in Zimbabwe and many other countries. if you are an MP, member of parliament for a ruling party or any other party, then you have to be a boot leaker. You have to lick the boots of the party that you are under. You have to lick the boots of the president. So can we really say that person who is going against his will just to support the party, not feeling that that's the right direction, is that democracy? I don't think it is.
My other question has to do with what the president just said a little while ago, that he might declare a state of emergency as a way of circumventing the resistance that he is facing from the Democratic Party and some members of his own party. Do you think that this is constitutional? How come this provision exists? What do you think about this kind of maneuver?
It is constitutional as long as it is a real national emergency. And there's some analysts have been saying last night that just because the president feels that it's a national emergency, it doesn't mean it really is, because he's going to be called upon to prove himself. And knowing America, as everybody knows, that everybody is allowed to sue anybody, this issue, if he ever tries to declare a national emergency, is going to end up in the Supreme Court, because he's going to be challenged to prove himself whether it is real, a real national emergency or not, of which I don't feel it is, because the numbers of people who are trying to get into the United States illegally is going down. So in what way is it a real national emergency at this point in time? Maybe tomorrow it is going to be, but for today it is not. And if I had been listening well, I heard that the president had been advised, he has been advised by his White House lawyers not to do that, because they absolutely don't see how he will end up winning the case of it being a national emergency and taking money. So it's a hard sell.
But, of course, you are saying it's not an emergency, Professor Masocha. We saw thousands, a whole caravan of people marching towards the border. What do you think of that? I mean, what do you make of that? Because we know there are illegal crossings in most countries in the world, but to have thousands at the same time trying to cross into a country, doesn't that justify President Trump's wall?
Well, it all depends with how far that caravan of immigrants came up to. Did all of them arrive at the United States southern border? Absolutely not. A lot of them ended in Mexico, and I don't know whether they were even half of the ones who started the journey ended up at the border, but
Professor,
still they were able to be managed.
Let's take this one call before then we come back to you.
Okay.
Yes. Muripo erepa runare?
Ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Muri kutaura na Miss Murengwa.
Muremba.
Murengwa.
Murengwa, ehe. Makadiva Murengwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzedu dzoti semazimba so. Kana vakati vakuda kuvaka mudhuri wekuda kuvharira kuti tisapindako, tiona sekuti tiri vanhu vanenge vanyanya kuomeserwa zvisingaiti.
Mangamke
kuteta kuona kuti izvo mungatara situation yatetinayo kuno kuZimbabwe anene ndekuti zvinhu zvese hazvina kutimirira zvakanaka. Takatara economic yedu iri pacrisis hai zvekutotaura kuti izvo even kuno mastudents hatitokwanisa kutoenda kuchikoro nawoso aime students but now so kuti tikombite zvekuti uoneka kuti izvo kuti uti vehama zvikwevo kuti zvive kuti ako mukoma madima ndionawo vanenge vachikudza kuti hano pari zvino tinokuona but mae maproblem awanda manje amunawo kumusha ikowo.
Aiwa, tatenda zvikuru nemashoko enyu, asi ndomusati maenda vamurembwa mati mimi kana pakavakwa mudhuri unga ungakuomeserai mamuchifunga kuenda nokuMexico here muchiinda muAmerica se muchiti zvikakuomerai dzitsanangurireoka
tinoona kuti futi zvavanenge vaita vatrump apa ka
ime
dzezengwa iwestage ime vanenge vaita because sanda kuti kundoti mari yavakutoshandisa iyoyo ndeta vaisime kune imwe nyika kuti vaisime kune imwe nyika kuti vainvese something kune imwe nyika chiiitachi zvisumudzira ivowo futi pabhizinesi ravo kana kuti even kunyika iyoyo pani kuvaka mudhuri
hongo hai izvo zvinonzwika ndachida kuti mungotsanangura ipapo mazvita chaizvo
ndaona kuti zviri kuitika ndizvo kudai zvavene rece ngati vatrump vafunga kuti mari yavari kuda ise imari yakatowana almost of mamillions
mabillion
sekuno kwedu kuzimba kukunzi nawo soise open zimbabwe is opening for business aden in terms okutika kuti nyika yava kuti nawo so the vakutonga pajekerera nei imari vakatora katosima muno muzimbabwe tokuna kutoti ii project from America pana zvinhu zvakashata dhani kuti vangoti vada kuvakawo chete
saka moda kuti mabhiriyon iwayo aya 5.9 ipiwe kuzimbabwe pachena muchoko akamudhuri wavo
aio mudhuri wavo ungava tikutaura kuti mudhuri wavo ungava mudhuri wavo tikuti vatambu chero vakavaka mudhuri anei so far chero vaida kuti varida kuvharidzira vanhu varida kupinda muamerica kubva nekumesco anei vanhu tinovaziva kuti vane brends dzakasiyana siyana vamwe vanhu vanobva kuchera pazasi pemudhuri vopira nepazasi pemudhuri wacho wavavaka iwo saka vane uchakuona kuti mudhuri vachavaka zvichokwadi wo kuti wo vavaka but vogona kusashanda bcause vanhu senge vanhu senge isedu tiri vanhu vekuzimbe tiblack black brends dzotopina nepazasi pavo totori nadzo
aiwa mazvita anyu mukoma murengwa tinotenda zvikuru you can go to professor maybe
yes
last words or something
yes professor Masocha what do you think should be done instead of building this tall beautiful wall as President Trump says do you think that the argument by the Democrats makes any sense
Yeah, I think the argument that is made by the Democrats it makes a whole lot of sense here, and in linking it to what Mr. Murengwa just said, I totally agree with Mr. Murengwa that building a wall is just like solving the symptoms of exactly not addressing the root cause of why people are coming to America illegally, the way they are doing. So he's, Mr. Murengwa's viewpoint that instead of building a wall, that money, I think, should be used as foreign aid, to those countries where those people are coming to the United States illegally. And the United States have already done that. They have, given countries, South American, some South American countries where those illegal immigrants are coming from, millions of dollars to try and improve their economies. So that people will not find ways of coming to the United States, whether the border wall is there or not, people will still come. And that's the argument of the Democrats. They are saying illegal immigrants in the United States of America are not only coming through the southern border. Even if the southern border is going to be, a wall is going to be built along the southern border, we are still going to face the same problems we are facing now, because to some extent, immigration in the United States of America is broken to the point where if somebody comes in legally.
Thank you so much, Professor Masocha. Unfortunately, we have run out of time, and thank you for being our only guest tonight. We sure learned a lot from you. Hope to hear from you next time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Tanuno Kawande. Until we meet again next time, take care. Good night.